Ndinotenda vajonga. Ichoko ati kuti vamonzura vatora building iyaiya yange iri pati yeCC. Building iyaiya yange isiri yepati pese, yange iri yekampani inonzi Lafonic. Lafonic yacho ndiyo pati yacho ine madirectors. Amame vacho vanoshanda nababa Monzora. Saka obvious vanenge vachisimpasaizana baba Monzora. Saka isu teCC tairenta.
Zvikonzero zvipi zvakaita kuti munge muchibviswa pamahofisi apa?
Varidzi vepati vatora building yavo nechikonzero vaiti achasingabhadhari renti, ndizvo zvavataura. Kana muridzi webuilding akudzinga usingabhadhari renti, saka ndiko takabva, because mabuildings ese tagara tichirenta, saka ndizvo zvaitika. Saka isu haiwa tiri vanhu vemutemo, hatisi kukakavadzana nevanhu.
Saka mati mwana kumwe kwekuenda here sebato reCCC?
Tiri kutsvaga maofices. Obvious tofanira kuti tive nemaofices, because as a party we must have offices kwakunokwanisa kuti vanhu vanopinda musangano and nemacorrespondence anoenda ikoko. Tichataura navo kana tichitaura kana kuti titsvage somewhere.